dambudziko tinogona kuva tichirizira zvedu but paguzha pane mabasa akawanda atiri kushanda nezvawo. Tine projekti yekuisa tara paguzha, ndosinga takatomboisa tara iko paarea yemusika neasati yedu tanatsokupedza pasenda yacho yese, but zvinhu zvatiri kugadzira zvekuti zvedrainage chacho tozongozviita tadi tapedza basa racho rese, kungoti zvinhu zviri kunetsawo mazuva ano nemava nevatiri kuitawo mari, but chirongwa chekugadzisa musika tinacho. Ivo vangangochema zvavo vanhu, but vakaona kuti pane tiva neshedhi izvozviya yatiri mubishi rekuvaka yevarimi ipo pachikwana, saka panhu patinonyanya kukoshesa chaizvo. Saka tiri kugadzisa hedu matambudziko acho, vangangoona seunge vanonokerwa, but zvinhu zvirichi zviri muprogress. And at the same time tiye tichikurudzirawo ivo vasika nguva yemusika kuti kanzuri ishande zvakanaka, chete torararamawo navo panyaya dzemari nenei. Tine dambudziko rokuti vamwe havasi kutisapota futi in terms okubhadhara mikero yavo vane matables pamusika ipapo, but tingati dambudziko tiri kudi tiri kugadzirisa, dai vangova nemwoyo murefu kuti tigadzirise dambudziko racho mune zvakanaka, asi vachitipfigirawo nekubhadhara zvatenge tichidawo kukanzuri.
Vari kuchemawo kuti zvino mvura yaakunaya zvaakuwedzera dambudziko rekujenga. Pane matanho amuri kutorawo here yekuti kana yekuisa mishonga yekuuraya angava mamosquito nezvimwe zvirwere mumvura imomo?
Hatichati, ndosakati idambudziko ratinaro, saka tichaedza nepatinogonawo nemarizosi dzatinawo tiono tingaita sei kuti zvirwere kana chii zvingangodaro zvichizoda kuti zvibatirezvi tiedze kuzvidzivirira. Tinavo pamwoyo vanhu vekuguzha especially vemumusika imaona kuti wakatikoshera zvizhinji.
Matimaonawo here mukana wekugarawo nawo pasi muchuwa padivi rekanzuri kuti vanzwisise zvichemo zvenyu?
Tinogara tichitaura navo, tinga pane komiti iripo yepamusika yatinogara tichitaura nayo taine ndageni izvozvi, tichaita futi misangano. Tinogara hedu tichisangana navo pano neapo, hongu zvichema hazviperi, vanenge vachingochemawo, but tinoedzawo nepatinogona kugadziriswa zvinodi zvinogadziriswawo zvichienderawo nokuti mari dzedu dzei dzakamira sei. Saka tingati ite continuous process yekugara tichingodii tichingotaura navo semastakeholders vedu akatikoshera. Saka tiye tichingokurudzira kuti paita chichemo tinotaurana tichidi tichinzwisisana. Mazuva apfuura paa pane nyaya yekuti chibhorani chaa chiripo chaa chisingashandi chikadai, but takamhanya mhanya zvakatore nguva but takagadzirisa chi dambudziko remvura ranga riripo mushure nekunge chibhorani chaa chiripo chaita matambudziko ekusashanda zvakanaka.